Chimanda Irrigation Scheme ine varimi zana nemakumi mana nevashanu. Irrigation Scheme yakatanga mugore ra 1992. Varimi vanoti kunyange hazvo nzvimbo yerushinga iri yedzimwe nzvimbo dzisingaoni mvura yakakwana, vanoti dhamu reGulliver ranga richivapa mvura, izvo zvaita kuti varime katatu pagore vachiwana zvekudya pamwe nemari yaibva mukutengesa zvirimwa zvavo. Nekuda kwejecha rakawandisa rapinda mudhamu iri, varimi vanoti vave kutyira kuti mumakore mashomanana anotevera nzara inogona kudzoka zvakare munzvimbo mavo kana dambudziko rejecha mudhamu rikasagadzirwa. Mumwe wevarimi vepachimanda irrigation scheme vaalfa Carrero vanoti vakakwanisa kupedza nzara mumba pamwe nekuendesa vana kuchikoro nemari yekurima. Asi vaCarrero vanoti ramangwana ravo nemhuri dzavo harisisina kujeka.
Tinokwanisa kuendesa vana kuchikoro zvichiburikidza nekurima kwatiri kuita, plaswo nzara chaiyo hatichaizivi nekuda kwechi kwekudiridzira kwatiri kuita muno zvichiburikidza nemvura. Saka nawe siltation iri kuitika ichatotivhiringidzawo, nokuti isu payakasirwawo nevabereki ndemhana ngasati rafusirika. But pane zvino izvi tiri kutoona kuti patiri kuenda pa 5 years kam dziri kuuya kumberi, dzimwe nguva vari mumashure medu vanotadza kunyatsobata chi skimu ye zvakanaka because inenge yafusirika dhamu pasisina.
VaCarrero vanoti shuviro yavo ndeyekuti hurumende igarise patsva varimi vari kurima kumusoro kwedhamu iri kuitira kuti vasavhiringa ivhu riri kumusoro kwedhamu iri.
Isu tainyanya kuti dai kuri kunzi hurumende yakwanisa kuti torerawo vanhu vari kumusoro kwedhamu uku vawaniswa kunogariswa vasingadisturbirwo dhamu kuti ridi rifusirike nekurima kwavari kuita kumusoro kwedhamu.
Izvi zvatsigirwa neumwe murimi vachinguku Gunde, avo vatiwo upenyu hwavo hwange hwachinja zvikuru nekuda kwekurima vachidiridzira. VaGunde vati chikumbiro chavo kuhurumende ndechekuti vabatsirwawo kubvisa jecha riri kupinda mudhamu kuti varambe vachiwana raramo.
Tikumbira kudai hurumende yedu yaita kuti kana zvichikwanisika nokufusira kukuitwa dhemu kana pano yatingati kubviswa kwejecha riri kuzara munzizi richipinza mudhemu, pawe nekuti vatigadzirirewo kuti mvura iyi tirambe tinayo, tisenze nayo zveupenyu hwese, tisiyirewo vana vedu vatiri kusiya vawane kurarama kwakanaka kusvika zveupenyu hwese.
Sachigaro wechimanda irrigation scheme vaStanley Kapasura vanoti shuviro yavo ndeyekuti hurumende pamwe nemasangano akazvimiririra vabatsirewo chimhanda kubvisa jecha munzizi dzinodira mudhamu reGulliver.
Ya, tine dambudziko resiltation sekumira kwazvakaita mukaona bridge ratinaro mugabe bridge ra president wedu rane siltation. Tatine taisirwo dai community pakaitawo mamwe madonasi anouya ichikwanisa kubvisa jecha imomuyeme zvinogona kuti basira vantu pakawana dona anogona kubvisa, nokuti tikutarisa kuti future dhamu redu inogona kusaendera mberi zvikaramba zvakadaro. Uyezve taitaisira nemabasi sehurumende takabatana tichishanda pamwe chete zvinogona kuti zvinhu zvedu zvitapudzike, because tinovamwe vane nharo mucommunity umo kuti tiri kuti usarime padhuze noukuhwa iwo vari kuremba vachirima imomo. Saka tikutarisira kuti mabasi akafana neema ngaapindire vanhu vasarime chi mudhuze noukuhwa, zvinogona kuti batsira vanhu vokurudzwa zvakare kuita makondwasi matunduru maminda yavo, zvinogona kupreventawo chi siltation inogona kudzikira.
Mukuru wemazowe catchment muZimbabwe National Water Authority amai Koleta Tundu vanoti ongororo yakaitwa mugore ra2015 inoratidza kuti zvikamu makumi mana kubva muzana zvedhamu iri jecha. Amai Tundu vanoti kurimwa kuri kuitwa nevamwe vagari vari kumusoro kwedhamu pamwe nekutemwa kwemiti ndo zviri kukonzera kuyeredzwa kwejecha richipinda mudhamu reGulliver iri.
Yes, 2015 yakatarisa kuti nearly 40% of the capacity razara jecha and zvakaongororwa zvikatarisa kuti chiri kukonzera kuti jecha risare mudhemu ndechekuti mashandisirwe ari kuitwa nevanhu vari kugara munharaunda kana kuti matinoti mucatchment medhemu iri hasi kuenderana nezvinotarisirwa, zvakafanana nemaremero avanoita yatinoti isusu land management nema the way yavanochengetedza zvinhu zvakaita semiti yatinoti isusu land cover. There is a lot of stumping cultivation as well as kutemwa kwemiti kunoita kuti furisimuke apo panozouya mvura veyeredze richipinda mumakova nemunzizi.
Hurumende yakatanga chirongwa chekubvisa jecha munzizi nemadhamu makuru munyika. Nyanzvi dzinoti chirongwa chekubvisa jecha ichi chinoda mari yakawanda zvikuru. Nhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvenharaunda dzakashanyira irrigation yechimhanda nechitatu vaine chinangwa chekuona kuti dambudziko rakatarisana nevarimi ringagadzirwa sei. Ndakamirira Studio 7 kuRushinga, ndini Patricia Mudadigwa.